Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochikirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBait Bridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerondo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kukwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisati taziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yasungwa. Chaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Akana munhu akachukara mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kuti ndiani. Uyo achukara mutemo weZimbabwe saya fanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Mutauriri
wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugona reJou National Park. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa 20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimparks kuti mhuka dzakasiyana siyana dzainge dziri kufa kugona reJou, uye bazi ravo neZimparks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa 27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, marambiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neantrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza guna rezhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri muguna rezhou National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza guna rezhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kramer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzvimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubhikita, zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukaribha adzikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara chinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Muturo wedu wenhau Pasmont Lovu anotipanyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vayaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. Taiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa, uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Unisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempawa madzimai unenge watoempawa nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admaya Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro, uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwaasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo, tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richidzikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea. vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange varikutaura nesu pamusoro pe zvirikusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamurikuona zvirikusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uyezve kuti zvingagadzirisikwe sei.
Taita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa dhora 420 litre bucket vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete kasvondo. Kumwe vatoo nemakore anopfuura gumi vasati vamboona mvura yemutepi. Kumwewo inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward Dam. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Tichiridza hazvisisina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura voda $2 kufor masakini. Uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo nyaya dzemuzuruzu zvino zviri kuafekta vakadzi zvipi zvakanyanyisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani, tisu tiri kungunikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura. Ndo dambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu dzedu. Iko zvino Harare yavhara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazvirina nekupamwe kune nzvimbo dzaiwana. Asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma-21 ese. Saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vari kubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash. Ndo matambudziko atinawo. Hatichaziva kuti todi ende tichakunda setemba dhona goriropera tichitambura zvakadai. Taingokumbirisa hurumende itivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here nekanzuro imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Ichokwadi, tinotaura necourt order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka apa saka yesu takakurukura navo asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward Road kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakutizvionere. Ine rimwe dambudziko ndechikanzuro yechitungwiza haisi kubhadhara mari kusiti of Harare yemvura yatinenge tapuwa. Siti of Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura dai chitungwiza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwewo vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matreningi ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko tikuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight cream, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratina ndeti vamwe vanenge vasitorinana pesitangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotsvenwa. Hemutozoonawo kuti todii after vaitsvena. Chimwe zvekare ndechekuti taita dambudziko revakadzi vari kuita cherichoti muno muchitungwiza. Iko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawuche vese vakaremara vaari kuchengetwa vanopfuura 15 apamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwo bhoho pamba ari kutenga mvura yakaondeka paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanopfuura 15. Ndo dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu, hakuna zvese taiveko nezuro. Tadeedzwa kuti tinoona hazvina kumira mushe.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College Unit K Chitungwiza kudhuze nekusijanisen uko. Ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0776-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
tino tenda marvelous. Iko zvino tokupa chirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore 69 bira iyoyi takagumisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderebhomboro iri reZinata. Saka ririkudzwa pamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi. Kunobuda kwazvinoita kuti tisomesane zvekuitika munyika. Iyezvezvi kunoita mataona kunoita zara. Kana inga yaita inochengerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, toziva kuti tinge tivanhu vachigomara iwo anobva kumhondoro idzi. Tingadzidzire nyika asi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo nechemhondo zvainga zviriye panzvimbo iyeyi.
Sei manga musingaite bira iri? Tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri.
Ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaasiitoone nyaya pamwe dzamune zvadzanaiinechemu zvinhu zvaazviita senge zvanga zvisingasiendeka, zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana nehurumende yatiayo inokuzirawo tsika dzechivanhu, nekuti vakatoita savanotombobvunza kuti kaimimi kuchivanhu munotiwa kudii. Saka isu takatayo titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona. Zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 provhinsi. Ipapo kwatakabveka kuma 1990 anenge tine abhoti kuma 125 yaibva from 10 provhinsi. Saka bika doro dzinhu dzakadira nzvimbo ine zvinonya bhira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Doro iri remhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vaochimbiri kaguma kuchibereka zuva. Ndo vanobika doro iri, ende kana moto wacho unoitwa zvekusikwa nemiti iya yamunoona yakafanana nemitizi iyai. Moto wacho unosikwa nemiti iyoyo, ende kana wapindira haudzime. Ende miti inobika doro iyoro miti iya michakapa, vanotovakwa dzimufasa marinenge ichibikirwa doro iroro, ende moto iyoyo haudzime unotozvino
makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamushore yenyu mhondoro yanga iriko. Saka ndo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyeziyata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti dii ikozingapapire zvikubiki zvedoro, nekuti hanzvimbo yacho haina kusimuka. Iyo midziyo yacho nazvatoine midziyo dzemhondoro idzodzi pambotipiwo marayiwa enyika paonese pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka pana hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa, imhondoro dzemadirimana ese iri kuungana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa, kana pane panoita pari kukanganisa pamusoro pano zvimwe zvinotiudza zvigere zvimwe zvii dhiriri yacho. Saka tinenge tichazvitinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Pachiringa yoti marainmaka vaya vanokwanisa kutizvikomba kuti zvodaita mvura, nezvatiriti mhondoro katinenge uri midziyo yedu
maita basa. Sekuru, tinotenda zvikuru. Totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadii, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda. Ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvino zvinofanira kuti zvifambe zvine chiedza chakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo, kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva, kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo, gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 200 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo, kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10.5 kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko, kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 miriyoni vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri, ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirowawo Everton 3-2. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Belamine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax, chochikirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mugabe, indodana kamoye uRobert Mugabe, ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge esethisa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane ePlumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Belamine Mugabe, indodana kamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe, ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge namuhla esethethwa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo leOkapi efuna ukugwaza ipolisa leli wasebanjwa ngamanye amapolisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapolisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapolisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubololo lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa inyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela ka Ward 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolulundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela lebalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake buyangene izinyamazana izilwane. Isilwane safika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo we Studio 7 uxoxe lo Councilor Moyo esendlovu bus stop turn off eWange lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. Izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele yapasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zenyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zenyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha womvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okuncane manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edalela eParliamente lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela loludubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu ngingonokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba eWest Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi yeWest Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisithiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimileyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric oyilizwe leChile uthi angithandabuze ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza uMnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho. Konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union, uMnumzana Jose Borrell, uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi umongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze bagqagqile abantu abedlula 2,000 ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo laye sowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiyango lesihlalo. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingqoqo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebtho ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Singathi omama bamabhizinisi sile-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sithiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kathe sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye siphekile, kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi. Lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi ezibhoraneni. Kumelela kathe selezi bhorane kuthiwa zilamanzi. Sokulokungamachibo okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibo esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi, kokuthi amanye acine sengamasuwa. even la kuma business ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane obuthengisa vele uzole stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani even lemsikeni yethu ihealthy sisichaya ngoba silala manje ukuthi ukhanya ugezisa izithelo zakho onjengama apple onjengokukhona lokho okudliwa khona pho khona so hayi kunzima kakhulu
inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama consultative meetings ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani
siyananzelela ukuthi i-city council isivule i-department yethu yama small SMEs awethu e-councilini sasiba lalokho kokuthi siyabacisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities kwesinye isikhathi bethi siku-licensing kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi at the end of the day imali yethu ibisicina isiphongoba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga so besisenza consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzisana njani le council le harassment sikhangela lama bylaws ethu silama partners ethu FES esincedisayo ukuthi si consult lalo kathi silama town hall meetings athi siwa esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i policy eyiyeza sincedisa ukuthi sisebenze kahle le council le office yethu entsha sihamba ngama ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi anenhlupho ezijiyeneyo besilo ward 1 ogcwele ngenhlupho eziningi ama flea markets ezikhangela lama converted flats lama converted buildings asetshintshiwe aba ngokuyizi small zitolo so okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi zisekahle ephume sobala ukuthi ama rent angkhona ahamba njani babhadala kubani lakhona lokuthi imali zethu sizibhadala ama license is it council going to plow back ebantwini bona laba bangama informal sector ukuzothi nabo develop indawo zabo kwaphuma lakhona lokho ukuthi gona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila sebefuna izindawo ezifriendly free ukuthi all weather patterns ukuthi nxa izulu lisina ngiyayisaba ukuchaya ngoba cha phansi kuzakhukhula yilokhu zelizulu ngiyayisaba umoya ukuthi uzathatha so ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo as affect especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the total lokhu zeni abakuinformal set kukhanya vele ipolisi labayazi ngoba kade beloku bekhala bethe sazi i-council ukuthi izasenzelani sathi sabakubonisa ukuthi hhayi i-council yenza linele ukufunayo i-council lama-ofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma bamelele nje ukuthi i-council iyenze ekufunayo then bona sebelandele but sithena gona the days i-council lathi sisebenzelana kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table la i-council ithole i-revenue ezancedisa uzulu ezancedise lelizwe lethu lezimbabwe nyabonga
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
langala phuma lendaba Langala puma lendaba, la shona lendaba. Langala puma lendaba. Langala puma lendaba, la shona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuntu ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku
wahamba wayithatha imbuzi amadalikana phakathi kwalaba umadalikana okhala wakhona then wathethethetha imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe so no umadalikana okhala wathi ethethetha imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe wazitshelwa ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje kanje 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 yena wazomlanda wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi abalonda igazi lalithonda ngendlela laselaqonda emzini womufi wathi esike emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona lekho umakhelwane wabuya layo umufi kayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalikana ngase bathela nenyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikumshaya konke engu-eight
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
wathi sebemtshaye kanjalo umfilowana bamthiya emele kodwa umadalikana okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe kuteseduze wayehamba imsuku esiyomcheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo esaphila ehamba imnikani amaphilisi la manzi ihamba insuku eziyi-two ehamba esiyomcheka endlini yakhe kodwa bethiya bengabethile umnengo wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi besecheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lazo le malanga engambona njengeva kokutshaya kwakhe wathi esiyitsheka endlini yakhe ikho wathola efile
sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho komadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngakurimandi esiyamthethezini kwafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial rimandi bayengena eprison
amacala anje mpolisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye
kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi efika kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya nge-pit wamdabula ikhanda so kathesi sokuyenzakale futhi kukanye ngathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi
amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutyontshwa kwezifuyo imaningi kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etsholotsho njalo sekulabanye abasuka kithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotwana njalo njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially lo umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafunde ukukhulumisana ngakho nenkinga esigabeni
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa siyabonga kakhulu
kulungile babangoma ngiyabonga lapo
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Shwele baba angala phuma lendaba.
Shwele baba
angala phuma lendaba. Ashona lendaba.
Awuyelele
angala phuma lendaba.
Siyabonga untungamili nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi sithwalo senkosi emculweni. Usithwalo udabuka enkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ale ngo 2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ngathi eDandade wase uhamba isikhathi kwaze kwasha u 2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculo abafana nabo Sibani Ndlovu Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi yibo abantu engiculela nabo ngakhipha isingle track bekungu 2019 lapho ya 2020 ngangena njalo studio nomlungisi Gasa sakhipha iGospel Masikandi 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye isingle track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona iEP engiphetheyo lapha
mina ngizukuka Sizwane zintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo Mina ngizukukhala Sizwane zintombi zithu mjoli anyisa kanti jola nabantu abarongo
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesti abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u 0783136844
abalandeli ubatshela wapha manje
Ngiyacela ukuthi linyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloader umculi ukhona naye akutholayo
Oh,
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Uchatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esethethwa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimbabwe.